Ioan, ziua nu zi bani epo. Neci conzără și-o cuci cuva, tata pinga, mu utongi o ramna ngava. Taona, cuti ufumi venica edu, une gazilu ya urukita. Tishike pa donzo, atiri kuda cuti nikaino, inge i tishika pa nemi pa nonzi, apa middle class economy by 2030. Chino achiro uba, chakai skwa munzi mbo na namtungamiru venica wa ramna ngava. Uye, kubvapa ba isa makurukota au maofisi makurukota ya hurumende vakaramba chirongwa chinonzi transitional stabilization program. Chirongwa ichocho chakanangana nokugadziridza upfumi hwenyika kuudzosera panzvimbo. Zvinoreva izvo kuti pane zvinhu zvizhinji zvinoda kunge zvichigadziriswa zvanga zvichitadzwa munguva yeutongi hwaMugabe.
Honorable Kumalo, munoonawo sei?
Kana minister mutachiti vamunangagwa vari kugadzira ikonomi kuti tisvike kwatapiri, takabva sei? Mugabe wavari kuti ndiye wauraya nyika. Tatisingatengi chingwa nefodhora, tatisingatengi cooking oil ne $25 two liters. Saka zvavari kutaura izvi taneta isusu nengano, ngano nenzara hazvifambirani. Handitira ari kuti vamugabe vaifamba vachikwereta mari kwese kwese vasingabhadhari. Manje manje so vaidhiri vamunangagwa vanga vari kuchina vakauya munyika panapa tikaona kuzdbc kuti wasaina madhiri nechina, zvichireva kuti chikwerete kaichocho kuchina angasingasaini dhiri isiri mari yokukwereta. Akaenda kuus achiedza kuti asaine koko zvakakona, akaenda kuuk zvakakona. Nyaya yezano yokuti vafambe vachikwereta mari kune dzimwe nyika dzine mari achisi chinhu chokutanga. Kubvira vakapinda muhurumende muna 1980 ndo zvavakaita. Mugaba aripa taitenga chingwa nedhora kukinoitenga $2. Nhasi makuti inini futi mapedza ipapo futi ndini mauya makutiudza kuti bhondi neus zvakafanana. Bhondi ibhondi, us. Saka taneta wakomana nengano dzenyu, gadzirai nyika. Kana makonewa regai vanhu vagadziri, taanzwani kutambura.
Honorable Mutodi, pindai tinzwa.
Ehe, I think vari kutaura zvavo nehasha zvokufurasteka kuti zvinhu zvadai mabhondi notes. Tinokurudzira zvikuru vanhu vemuZimbabwe kuti nyaya dzekuenda pamusika mutema vanhu vachinochinja mari ndo pari kubva mapurize avari kutaurayo kuti hakuna chingwa chine mutengo we$4. Chingwa chiri kuita dhora nokuti vaya vanobheka zvingwa vanowana mari yekunze kwenyika yezvavanoda kutenga kunze kwenyika kureserve bank. Saka mitengo yavo havana kukwidza. Then panyaya yavari kutaura iyo kuti aiwa zvinhu zvatonyanya kuoma kudarika panguva yaMugabe takaita inflation yakakura zvikuru muno munyika muno ikasvika kumakwindiriyoni chaiko. Asi zvose izvozvo havasi kuzvitaura. Nyaya yatoda kuti titaure ndeyekuti kare haagara ari kare, handiti kunyange zvazvo tine vamwe makurukota ehurumende kana kuti vatungamiri vanga vari muhurumende yavamugabe vari muhurumende yatiinayeko zvino, asika vamugabe ndo vanga vachitonga ka. Saka vanga vachiisawo mitemo yavo mapolicies avo. Saka taakuda kuona vamunangagwa kupinda kwavaita tione zvirongwa nokuti mwana haabva akazvarwa nhasi obva afamba. Uku kuchiri kuvambakau pane zvakawanda zvandataura kuti zvinoda kuti zvigadziriswe zveupfumi hwenyika tiite kuti hurumende irege kuramba ichitora mari yakawanda tichaya mari yokushandisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvine zvichida kugadzirwa. Iyaya tinoti government expenditure ndo iri kuda kuti idzikire zvikuru uku hurumende ichiwana mimwe mikana yekuwana nayo mari isi zvatataura izvi through taxation and so on. Taakuda kuti isu tisi mazimbabwenzi yenguva ino ngatichiisai misoro pamwe chete, kwete kuti kana tapinda muparamendi muya totanga kuzoeredzana tichidii nguva ichipfuura nguva ichifamba.
Makatora mapurazi 2018 years down the line zvakutenga chikafu kunze kwenyika. Munondiudza kuti inini imba yamuri kugara iyoyo kana iri 4 rooms for example isu vana Tobias zvenyu hazvitauro zvemabhorodhorogu zvema130 toti 4 rooms dzangu ndotenga ndopinda imomo ndopaza zvese free ndosara ne1 makawana nyika yakanaka. Mukatora mapurazi mungakonewa kurima minista, makonewa kurima tine makoleji eagriculture vana vakaende zvaikoko tamakakonewa kupulana.